Zimbabwe aina kuzeriwa as a topic of the agenda. Yakango taurwa in passing. Nyaya dzakanga dzitaurwa yakanga iri nyaya yemamiriro yakanga security situation ku DRC vakataurawo zvakare kugadzirisiwa kurikuitwa sarudzo yeku Eswatini yaiyifazilen. Zimbabwe yakango svikawo semubvunzo apo neapo. Uye zvichada tinyanye kuona zvekuti musangano uyu it was a virtual meeting. Waka sangana kinangu lezi pa Zoom kana pa Chaka ya Zimbabwe haina kunyanya kuwaka mudziko. Sarudze Zimbabwe yakatopera. Mutunga wili wenika ya Zimbabwe. Akato gaswa. Mado pichisa wemu Zimbabwe. Havana kumisa kugaswa kwake. Chaka waka bavaisa sabiki pachindano. Chaka oma jekuti kana tika kuru kura akuna vazhinosvika.
Regaiti nguye kuna vadzokora vadzokora. Isusu, we welcome this big step taken by SADC to put the Zimbabwe's electoral dispute firmly back on the agenda of SADC. Tunozi ziva kuti zvazvaka itwa izvozvo zvakatsamwisa vamwe vedu. Zanu PF yanga ichiedza nepane inogona kuti SADC isataure nyaya iyoyo pamusangano uri kutevera. Makavanzwa vachitaura vatauriri vayo vachiti nyaya yeZimbabwe ichatozoenda kuSADC. Gore rinouya ndozvavanga vachinamata asi isitofara kuti SADC yakaona kuti zvakakosha kuti itaure nyaya yeZimbabwe nekuti iyo SADC yoga yakatozviona kuti sarudzo dzakaitwa kuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka sarudzo idzodzo dzinofanira kudzokorodzwa.
Dr. Mavaza, manzwa zvataurwa navadzokora hanzi iko kutongokurukura kwenyaya iyi kwatopa imwe tarisiro kune vanopikisa. Munoti
kungova kuda kufadzana nezviwiti pamuromo. Nyaya haina kukurukurwa semafungiro ari kuita veTCC kana mhere mhere yanga iri kukonzerwa nevanotsigira TCC vatsigiri vayo nevamwe vamwe mapata akasiyana siyana. Hakuna sarudzo itsva ichaitwa. Kudzokorodzwa kwesarudzo kunongoitwa chete kana nyika iyoyo yatendera kuti pamutemo payo kuti paitwe sarudzo itsva. Saka sarudzo haingoitwa nekuti pane ari kuchema kana kugunun'una.
Vadzokora, tinoonawo kuti nyangwe SADC iri kunzi yakakurukura nyaya yeZimbabwe pachine urongwa hunotarisirwa zvakare kuti nyaya iyo inge ichizosvika kune zvese zvamunotarisira.
Aiwa, isu tinongoramba tichiti hazvina kunaka kuti nyika dziite basa rekupira sarudzo dzoregererwa. Ndosaka muchizoona pasi rose kuchipesera kwaane hondo, vanhu vaakuita makakatanwa, vanhu vaakurovana bata mupfupi bata murefu. Inyaya yekuti nyika dzinenge dzichiregedzwa dzichiita zvisina kunaka. Saka ini ndiri kuona kuti SADC yazvionawo izvozvo. Makore ese aya ZANU PF yaidira sarudzo. Ana SADC vachitarisa kurutivi, dzimwe nyika dzichitarisa kurutivi. Asi iko zvino taona kuti SADC yachinja maitiro. Takachenjedza netakatanga hatisi kuda unity government. Rabaite transitional authority igadzirise zvinogadziriswa kuti paite mareforms tochipinda musarudzo dzakanaka dzinoitwa nevana veZimbabwe vakasununguka.
Tinotenda. Regaitinzwe kuna Dr. Mavaza. Tizaro Chirongwa, pinduraitinzwe Dr. Mavaza.
Ekutanga ndechekuti hakuna chichaitika apa ndorama ndakatsika ipapo. Badiro ZANU-PF vadzokora navajonga. Badiro ZANU-PF rakaguma kuti ngatiite sarudzo itsva asi tinoiita 2028. Saka hatina kuramba sarudzo itsva asi toita 2028. Saka vadzokora ngavazive izvozvo, tirikuda sarudzo asi tomira 2028, makore mashanu akatarwa nebumbiro remutemo apfuura.
Regaitizwe vadzokora vapete Chirongwa. Vadzokora, zvamuri kutarisira zvakaramba zvii zvimwe zvingatarisirwa kubva kubato renyu?
Aiwa, ko inenge isiri nyaya yebato, inenge isiri nyaya yeTCC, inenge isiri nyaya yapresident Chamisa, inyaya yevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakamirira vari kuona kuti zvinhu zviri kufamba sei kuSADC ikoko. ZANU-PF ikaramba yakaomesa musoro ichazoona kuti haina kungwara. Nekuti isu sevana veZimbabwe taneta hatichada kuramba tichitambudzwa nevanhu vashoma-shoma. Tisu takawanda, saka tichaona zvekuita sevana veZimbabwe. Tine kodzero yekupinda mumugwagwa tichiratidzira kwese kwese